anofanira kunge ari munhu akanyatsa kuzvimirira oga, anotaura chokwadi, asinga vandiridzi zvinhu zviri pachena zvinozikanwa nevanhu kuti ndozviri kuitika kwachiya.
Imi vakambotaura nemi here nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu?
Vakatanga kutaura nesu mushure mekunge paitwa ratidziro musi wa23 April. After that vakatanga kutidana kuti kana zvichiita timboite meeting navo. Saka muzuva ranhasi taita meeting CNRG neboard reZCDC nemanagement yavo tichionesana mamiriro akaita zvinhu kuti isu sesangano rakazvimirira oga hatikwanisi kuti tinyepere the whole world kuti madiamonds ekuZimbabwe ari conflict free. Iwo ari kucherwa munzvimbo iri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, nzvimbo yekuti vanhu havasi kukwanisa kugara vakasununguka. Maconstitutional rights are the freedom of movement, freedom of association, freedom of conscience. Zviri kutyorwa nekuti vanhu vekwamarange vari kugara mujeri. Saka tinotaura chokwadi sezvachiri. Uye the use ye torture vachirwadzisa vanoti makorokoza, maartisanal miners. Zvinhu zvinonyadzisa mukore unowu kuti tichine vanhu muZimbabwe munomu vanotanga vasunga vanhu necheni, vovarumisa nembwa, vakarumwa vakasungwa necheni kudaro, vopedza izvozvo vovatakura about 40 kilometers, vonovarasa pakati pesango. Zvinhu zvakadaro tiri kuti as long as zviri kuitika ticharamba tichishambadza kuti yeanoyi anonzi maBlood Diamonds ari kubva kuZimbabwe.
Saka kubvira zvamaratidzira, pane zvamaonawo zvashanduka here kunze kwekutaurirana?
Hapana chatichashanduka kunze kwekuti chete ZCDC iri kuti mastakeholders huyai tigare pasi. Asi pamastakeholders pachovo pane mastakeholders nemasnakeholders vari kuedzawo futi kuhandisa chokwadi chiri chiri kuitika mamarange. Saka hatisi kuda nyaya iyoyo yekuti vaende kunotsvaga kumateru kwavanoudzwa zvavanoda kunzwa ivo, asi tichida kuti vaite open investigation yekuti vanodaidza the community to a central place, vobvunza vanhu, vanhu votaura chokwadi, kwete snowball method yavari kushandisa yekuti Ngana anovatungamira kuna Ngana and most likely munhu wavanoziva kuti anotaura zvakati. Saka ndozvataa tichionesana nhasi izvozvo kuti pari kufanira kuti pave neshanduko yechokwadi. Kutiunza kumahofisi kwavo is not change, it doesn't change anything. It's just a meeting and we acknowledge it, we appreciate that opportunity, but it doesn't mean there's progress.
Asika zviri kunziwo sangano renyu rinenge risingafari kuti Zimbabwe inge ichibudirira.
Ayo ndo anonzi manyepo. Isu tiri maZimbabweans. Zvichida tinoda nyika yedu kudarika vari kutipomera kuti tiri vavengi venyika yedu. Chatiri kuda isusu, ivo patataura naZCDC vati ivo zvamuri kutaura izvi hazvisiri zvitsva, nekuti magaya muchizvitaura tinozviverenga mapepa kuti ndozvamataura. Saka isu tiri charity begins at home. Kana machera madiamonds kwachiyadzwa, ngapave nedevelopment inooneka munzvimbo yamuri kuchera maminerals ivavo. Chechipiri, regai kushungurudza vagari vemo. Vanhu ngavararame vakasununguka. Chengetedzai madiamond fields, asi musambunyikidze the whole community kuti yakunzi it's a protected area. Marange community yakufananidzwa neGona Regional National Park, wokuti kuti upinde muNational Park unofanira kupiwa pasi yekuti upinde imomo. Ndo zvimwe chete neMarange. Saka kana kutaura izvozvo zvichinzi hatisi kuda kuti madiamonds atengeswe, hatinoti zvakanaka kana zvakadaro.